Hongu kuchikidzira kuri boka kanyanya especially nasi nemarumwezuro kunyanyanya takatasana nenzvimbo dzemount darwen glendale mvurwi nekumbire district vezanupf vari kutofamba madhodhodho vachityidzira vanhu ahead of marallies ataita nhasi nemamwe ariko mangwana achadhiswa napm vatsvangirai saka na vezanu avari kutotorera vanhu matishets vanenge vaona vakapfeka mared tishets vachibvarura maposters edu emarallies saka isu tiriko tinoo kune vakomana vedu ingosei zvakadaro imvura yakutongoerera tinongoisei yakadaro
mati mamboedzo here kugara pasi nevamwe venyu vezanupf ivavo muchionesana nezvenyaya idzi
ya tinoedza kuonesana tichigara pasi mumaplatforms ana jomic kana even mumaliaison committees but zviri kuitika vakuru vacho vanenge vachitaura kunge vari kuwirira nesu kumaliaison committees iwayo asi zvinenge zvichizoitika pagraundi asisirizvo zvinenge zvichinge zvichitaurira
ko mapurisa mati mapirawo here nezvenyaya idzo tichiona nyaya dzekubvarurana mbatya idzi nemaposta hazvibvumirwi pamutemo wenyika
nezuro chaiye kunotoro nemumwe akatoripoti yake pamvuri police station kune vanonzi chief inspector munhungei muchirombe kunge atobata vakomana vaviri vezanupf vachibvarira maposters akaramba kunyora pasi nyaya iyi achiti handikwanisi kunyora nyaya dzakadaro pasi
mungava neuwandu here hwezviitiko izvi
maaccident atowanda kuri kuverenga hatoneta nokuverenga nyaya dzacho dzatowanda asi kungoti roza akazhinjika kamoto kamberevere ndokanozotisa matanda saka kutotangatanga zvichida iso zvinoreva kuti zviri kuita zviwedzera zvinotikahambire kwava kuzobvarirwa munhu tishet zvakambotanga kuri kubvarira posta chete kuriva kuti vachazotanga kuda kurubvarira ari munhu wacho chaiye
asi pati paitawo here nyaya dzekurwisana kwemapato bato renyu nezanup f
pati zvinoizvi hatisati tisazvisana nemunhu zvedu nokuti isu twakagara tichingotsura vechidiki kumdc tichiti ngavasarwisana nemunhu kana paita problem vanoripota kumapurisa iyo mapurisa acho ndio asiri kuzotorawo action saka takangomirawo takadaro paizvino hapana tarwisana nemunhu.